vachisvitsa chikumbiro ichi gwetara muzvare mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti muzvare mubayiwa vari kurwara zvakaipisisa zvokuti vave kutogara nechubhu inodhonza urwa mumaoko avo ayo akakuvara pakaputika bhambu kuwhite city stadium kubulawayo paiitwa musangano nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 amai Mutetwa vati muzvare mubayiwa vari kuda pasipoti yavo kuti vanorapwa kusouth africa sezvo muzimbabwe musina ana chiremba vanokwanisa kuvara pa mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vamboti muzvare mubayiwa vaunzwe kudare asi pavaunzwa vaChikowero vazoti havasi kukwanisa kuvaona vachiti hazvina zvazvinobatsira sezvo vasiri chiremba zvichakadai gweta rehurumende amai Sharon Fero vati muzimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa vakaburitsa tsamba yevamwe chiremba vepachipatira chepari renyatwa vanzi vanonzi Dr. Magure avo vati mutsamba yavo vanoda kuunganidzana chiremba vakawanda kuti vaone kuti chirwere chekuzvimba maoko nemakumbo china muzvare mubayiwa chinorapika here amai Fero vatiwo muzvare mubayiwa vanogona kunovhiringidzana nevafakazi kusouth africa uye vanogona kusadzoka kuti vazotongwa pamhosva yavari kupomerwa muno sezvo vari munhu ane midziyo nedzimba kusouth africa kwakare asi amai Mutetwa vati zimbabwe nesouth africa inyika dzakanyorerana chibvumirano chekuti vasungwa vanenge vachidiwa munyika mbiri idzi vanogona kusungwa vodzoswa kuzotongwa kana kuti extradition treaty vatiwo kunyange zvikanzi muzimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa muzvare mubayiwa vane kodzero dzekurapwa nachiremba wavanoda uye vati chiremba wekusouth africa uyu ndiye aivarapa vasati vambosungwa vatiwo murume wavo vaconstantino chiwenga vari kunze kwenyika uko kwavari kurapwa nanachiremba vavanoda saka nokudaro muzvare mubayiwa vanofanira kupiwa mukana wekuti varapwewo kwavanoda kuitira kuti vagozokwanisa kumira pamberi pedare vakasimba pachatanga kutongwa nyaya yavo musiwandira 28 gore rinouya mushure mekunzwa mativi ose vaChikowero vati vanoda nguva yekuongorora zvasvitswa kwavari mudare vasati vatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara amai Mutetwa vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
The judge has reserved his ruling. Basically, we made argument. The state opposed the granting of the release of her passport for medical attention.
Mutongi wedare ati achatura mutongo muzuva raasina kutaura asi tapikisana semagweta hurumende yapikisa chikumbiro chedu chekuti vapiwe pasipoti yavo kuti vanorapwa ichiti Zimbabwe ine mazvikokota anokwanisa kuvarapa asi yataura nezvetsamba yakanyorwa nachiremba anoona nezvevana anonzi Magure uye watinoziva kuti hana hunyanzvi hunodikanwa saka nokudaro hurumende yati vanofanira kusevenzesa nzira dzose dzinokodzera kuti varapwe muno.
Muzvare mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavaive mune chimwe chipatara chekusouth africa asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.